Mumwe murimu wefoti kwa kumangura wa Clayton Mchikambizi vano tukutakura bera rumechete vano badala madole kwa Amerika anoshuka gumine mashanu maria vano chiaka wandisa kumurimi
tadi vai wanzo kichaja package achibadala ne kambani nengi chitenga foti ya zini uroboti package yoi mutinye vaisi 11 hebadala ni murimi ya ino batu wapani atenge sabata yu bayari kwa maka wendi matransport ukato ne gochete na inu kuna kutuwa wanda buwezi paka peko jowe padunze saka hiyo mario inige ya kato wanda sio
vamo Chikambizi vanoti vanotenga fojiga vanga dai vachienda kumamisha kunotengwa fojiga kuti zvirerukire murimi
dai vaikwanisa kuya kuzotengera murimi fojiga yake pa ground kana kuti iyo kambani yayo inenge yapa munhu zvokurimisa yove ne transport yayo ichiva ichitakura fojiga yemurimi pamba inoendesa kuflow kwayo zvinenge zviri nani
izvi zvinotsigirwa ane mumwe murimi wefojiga wekubhindura mudunhu remashona land central vachristopher mere vanoti vanotakura fojiga vanopa zvikonzero zvekuti mafuta edzimotokari ave kudhura uye migwagwa yakaipa izvo vanoti zvinovaurayira motokari dzavo mumwe wevanotakura fojiga mudunhu remashona land west kuendesa kumisika inotengeswa fojiga iri kukaro ine Harare vatekshuwa musiwa vanoti mari iri kunzi nevarimi yakawanda ishoma
so parori harisi dhiziri rinofa panofa masimbi dzinodhura kupfuura $15 mapabataka saka murimi mani ari kuona iye achifanira kuona 100% profit kubva pafojiga yake yakarima asi iye asina control over transport because transport hairegulatwe munonegosheta
vamusiwa vanoti varimi vanokanganwa kuti vatakuri vefojiga vari mubhizinisi nekudaro vanofanirwa kushanda vachiwana chouviri
motari iyoyo inobirwa 300 liters rori roona kutakura iroro full tank wamanga muchaura naemi anokangama kuziva kuti iye ndifama ndizvoka asi ari kumutakurira ndibusinessman womumwe anonzi transport asinei nefarming anoweka zvinhu from the perspective yetransport industry
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurwa kwefodya ragara riripo
kwakagara kuchidhura nokuti chekutanga anotakura fodya atarisi kuti bhero ratakurwa iri rinorema zvakadi chechipiri transporter haatarisi kuti ari kutakura bhero padistance yakareba zvakadii uye murimi haaongorore kuti mota yatakura mabhero ake iri mukondisheni yakaita sei
amai jiti vanoti varimi vanofanirwa kubatana kuti vanobva nzvimbo imwe chete vashandise motokari imwe chete isingavadhurire uye kuti vashandise motokari dzakanaka dzisinganeswe nemapurisa dzine zvese zvakakwana amai jiti vanoti motokari dzisina zvakakwana dzinoita kuti vanotakura fodya vapedzisere vave kubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa mutoro wavanozoisa kuvarimi
kuti tisashungurudzwe namapurisa munzira nekubhadhara zvioko muhomwe kumapurisa nokuti mota haina zvakakodzera
panyaya yekufa kwakaita migwagwa mutauri webazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika rezimbabwe national road authority kana kuti zinara vatendai mugabe vanoti dambudziko riri kumakanzuru ayo asiri kuita basa nemazvo vamugabe vanoti makanzuro akawanda ari kudzosa mari kwavari atadza kuipedza asi iyo migwagwa yakafa zvakanyanya asi munyori mukuru wekanzuro yehurungwe valuku kalavina vanoti mari dzinobva kuzinara dzinozopiwa gore rave kunopera kuti vaipedze nenguva diki izvo vanoti hazvikwanisike kutakurwa kwemabhera efodya kunobhadharwa zvakasiyana-siyana sezvo vamwe vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa nemakambani ayo anove ndiwo anozobhadhara zvakare motokari dzinotakura fodya kuenda kumisika ivo vozotora mari yavo murimi paanotengesa fodya yake asi vamwe vanorima vakazvimirira vanozvitsvagira chekutakurisa vachibhadhara vega sekuwirirana kwavanenge vaita newemotokari bhero refodya rinorema zvekusvika makirogiramu 100 asi mamwe mabhera anenge asina kuzara zvekusvika ipapo anongobhadhariswa muripo webhera rizere ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini nunurai